pari zvinezvi hapana chinobatika chatatika nacho. Vanhu varingo mubishi kumhanya mhanya kuti vatsvage mudikano wedu muBlessing Alley. Tamboenda kuBTC police station tikanoona Inspector Njube vakataura kuti pari zvinezvi hapana kana chimwe chete chinobatika chati chavapo. Asi chinoinetsa ndechekuti vanhu vakazviita vacho vari kutozikanwa vatoripo paground. Mumwe wacho akambotobatwa the Sango family nechairperson wezanup anga ari ikoko akatorova vacho ati vakazosunungurwa. Mapurisa akabudawo pachena akati isu maoko edu akasungwa bhozi tiende kufanikidzwa kunzi tishande nemaite ezanup f.
Kumapurisa kwaisvitswa shoko here seripot kuti More Blessing ari kushaikwa?
Ya, shoko rakasvika kumapurisa tikatovaudza ndo pakazosungwa muzanupiefu akazosunungurwa. Asi mapurisa ndobva akazotaura kuti hatikwanisi kuti tirambe tivasunga tivabvunzurudze nokuda kwokuti toshanda navo.
Saka pari zvino urongwa huri papi? Zvimwe zviri kuitwa ndezvipi kuedza kutsvaga More Blessing?
Isisu pari zvinezvi tikuti zuva rajaraja rakasvikwa naMwari tikumhanya-mhanya tingava kuenda kumhiri kokonyatsine kutsvaga pese nepese kana kubvunzurudza hama nechaMwari kana avezenisa pafacebook kana pese kuti anenge amuonawo. Ndodambudziko ratasangana naro kuti atiudzewo kuti hatina chashawa hama yedu. Asi chinorwadza ndechekuti vanhu vacho vakazviita vari kutozikanwa takasafani kunge tichingirira kutsva kunotsvaga kumhiri ikoko. Yainga ripo ndechekuti mapurisa aifanira kungoenda onotora vanhu vakazviita then ovaudza pane munhu kuti munhu ari pakati then munhu ouya pachiuya pamba pake.
Tarisiro yenyu kubva pari zvino tienda kumberi yava yekuti kudii?
Pari zvinezvi tarisiro yedu isisu handingakwanisi kuti nditaure pari zvinezvi ndotomirira kuti inzwe kuvakuru vangu kuti vanozotipa direction tiita sei kuti tikwanise kubatsirana nehama dzokwaari kuti More Blessing auye. Asitanga tichichemawo kuinternational community kuti vatibatsirewo because mahuman rights ari kuabhuswa zvisingaiti muno munyika nokuda kwokuti vanhu every day vari kushayikwa. Asi vanhu vanenge vachiita kuti vanhu vave vashayikwa vanenge vachitozikanwa but hapana matanho ari kutorwa.